Saka ita inonzi agent chamber I court application ndi novimba kuti masikati anaya makagweta angu achange ari mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa. Chiripo ndechekuti muna 2018 pavhota zorora ndakapiwa nezeki zita rangu ranga risipo. Ndikaita kwiri vakaapologiza vakakumbira regerero vakandipa rimwe. Zvakare gore rino patakapiwa kuti mavhota zoro after nomination court I think wangu ari musi wa 28 January kauti 29. Pandakazorivhura ndakaona zvakare kuti zita rangu ranga risimo. Chief election agent wangu ndokuenda kuzeki ndokunopiwa rimwe voters roll. Rimwe racho ratakapiwa rakatsvaita kukanzurwa rakanyorwa zvakare kuti as of 8 January apa kakanzurwa pacho panga pato ne date ra 2020. Saka ndonyunyuto dzatinadzo nekuti voters roll ratakapiwa riri kugumira musi wa 8 January. Iyo voters roll yakazovharwa musi wa 28 January. Kwa vakazoregister kana kuti kunyoresa kuvota after musi wa 8 January.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti dare riite?
Isa mudare redzimo kuti ngavagone kuti vatipo obhuru chairo iro richashara kuti vari kuvhota muHarare Central Constituency. Chechipiri maballot paper edu aya atisi kuziva kuti akagadzirwa eHarare Central Constituency mangani. Takangopiwa nhamba yemaballot paper ose akaprintwa for the by election. Ini semumiririre ari kuda kumira kuita MP muHarare Central ndikuti ndinoda kuziva kuti paballot paper eHarare Central Constituency mangani.
Saka munotarisira kunzwa kudare riini?
Panopera zuva ranhasi tinofanirwa tanzwa kuti kudare kwanzi kudini.
Tiri kunzwa kuti vari kukwikwidza muri kunyunyutawo nenyaya yekuti pachabvumidzwa munhu mumwe chete kana agent pa polling station yoga yoga. Zvakamirawo sei izvozvo?
Mangwanani ano taenda kumauti party liaison committee yaitwa kuRoosevelt makandidates esa anga ariko hakuna kunzi kuri kuuya polling agent rimwe chete bato rega rega ranzi runze ma polling agent baviri izvi zvekuti kuri kunzi kuuye 1 ina handira kuzvinzwa nhasi nanga titoriko kumusangano kuzeki tanzi bato rega rega runze ma polling agent maviri.